Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu chivabvu 8/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti yezvinove zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa vauya vakatanga kudhanisa nekutorera vanoita basa rekutengesa kuti vawane raramo. Saka vanhu vazomi vakaona kuti aiwa vanhu vari kutora raramo yedu. So nekuoma kwakaita zvinhu. Kutiza chinhu chekutinongo chitipisawo raramo yako sakaona zvinhu vanhu zvichimire.
Mapurisa onetsana nevanotengesera migwagwa yemuHarare. Masangano evarairidzi opesana maonero pabhiri remutemo riri kuda kubvisa kurangwa kwevadzidzi vanenge vakanganisa muzvikoro.
Inini maonero angu ndinoona kuti dare redzimhosva raita tinoti pachirungu ya condemn zvataitaura gara kuti pakashaika wamugenshangirai matorerwo akaita masimba navachamisa anga asingatori gwara rebumbiro remutemo remdct panga pakakanganiswa
tingangoti pane tingangoti confusion hazvingahwisisiki kuti bumbiro ranga richishanda nderipi uye rakashandiswa nderipi nokuti munogona kutoona kuti nhasi panogona kuisa mabumbiro amwe anogona kugira zvakaita itwa amwe anogona kuira zvipokana nezvakaita saka ina handizivi kuti rere haikota vavashandisa bumbiro ripi.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzopa pfungwa dzadzo pazvinoreva mutongo wedare rekudomwa wedare pakudomwa kwavanelson chamisa nava elias mudzuri sevatevedzeri vamushakabvu Morgan Tsvangirai vachiri vapenyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Paramende yapedza kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rekushandura mutemo wedzidzo reEducation Amendment Bill, rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe richiti haribvumirano nedanho riri kuda kutorwa nehurumende rekurambidza kurangwa kwevana muzvikoro, richiti izvi zvinokurudzira kuti vadzidzi vaite misikanzwa zvakanyanya pamwe nekuisa upenyu hwevarairidzi munjodzi kubva kuvana vanoita misikanzwa. Godin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Mabhiri iri rikaitwa mutemo, varairidzi vanenge vasabvumidzwe kuranga muzvikoro vadzidzi kana vachinge vakanganisa, asi vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muPTUZ Valadisto Zunde vaudza komiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi kuti sangano ravo haribvumirani nebhiri iri. Vati nyaya yekuti vana vorangwa sei inofanira kutoitirwa referendum chaiyo, vachiti kana bhiri iri rikaitwa mutemo pachaitika dambudziko guru muzvikoro.
Zvatiri kuita tichinyeberana panapa chiti tinema advocate groups anotaura kuti mwana harohwe, we are creating a danger to society. Vana vedu vatiri kucreata iko zvino izvi nenyaya yekuti you've made a proclamation yekuti no corporal punishment in schools. Matopa mwana chigaro chokuenda nebhagiro risikazwa. Right from the onset, we are borrowing my foreign values. But hey, we come up with a lot of theories. That's a good theory. We can love the child.
Vatiwo vanhu vemuZimbabwe havafaniri kubatira tsika dzedzimwe nyika pamusoro, vachiti kunyika dzinoregwa vana vachiita madiro dzakaita seAmerica kwave nematambudziko makuru ekuti vana vave kuurayana muzvikoro.
The state of Kaduna kana muchiverenga zvega muzvikoro vakapasa mutemo wekuti ticha ngachifamba ngachigara negana ndokuti muzvizive. Why is ticha agari nefuti? Ticha is there to use the chalk, not the gun. But because of the wayward behavior of the kids in these societies. Look at South Africa, close by here. How many teachers have been shot? How many teachers have been killed?
Asi vachipawo humbo kukomiti iyoyi, mutungamiri wesangano rinomirira varairidzi vekumaruwa, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati, sangano ravo rinobvumirana nezviri mubhiri reEducation Amendment Bill, zvekuti vana vasarohwe muzvikoro, asi kuti pashandiswe dzimwe nzira dzekuvaranga.
Tinofara kuti bill iri kurambidza kurohwa kwevana muzvikoro. Vana havafanirwe kurohwa. Zvinoita kusidzikisire mwana, munhu wake unopedzwa nekudorohwa, dignity yake inotopera nekurohwa, uyezve zvinopromota culture of violence.
Vamasaraure vatiwo bhiri iri rinofanira kurambidza kushandiswa kwezvikoro, vana vechikoro nevarairidzi nevezvematongerwo enyika. Imwe nyaya yabuda pamusangano uyu ndeyekuti bhiri iri rinofanira kuenzanisa mukana pakati pevadzidzi vemuzvikoro zvemumadhorobha nekumaruwa. Mai Helen Venganai, avo vanoshanda nesangano reMambure Trust, vatiwo kunyange hazvo bhiri iri richiti vana vechikoro havafaniri kudzingwa kana vasina kubhadhara mari yechikoro, panofanira kuva nenzira yekuona kuti vana ava vanoramba vachidzidza.
Tiri kunzwa nyaya idzi kuti vamwe vana vanenge vakasendekwa vakaiswa mune mamaschools kana kuti mamarooms atori separate. Hamusi kudzingwa kuchikoro, mwana anenge achinzi ari kuenda kuchikoro, asi homework haasi kupiwa, haasi kunyoreswa. Saka izvozvo pane zviurongwa iri pakati pemutemo iwoyo kuti zvakanyorwa kuti zvinge zvichibuda kuti zvichokwadi, mwana iyeye ange achiwanawo same education iri kuwanikwa nemwana anenge abvisa fees.
Imwe nyaya yabudawo pamusangano uyu ndeyekuti bhiri iri rinofanira kupa mukana kuvana vakaremara kuti vadzidze sevamwe vana. Mai Vutsilo Nare vaudza komiti kuti vave kutoendesa mwana wavo kuprivate school nekuti vakashaya rubatsiro kubva kuzvikoro zveveruzhinji.
Have to look for nzvimbo. You know, you can't find a place padhuze pauri ipapo, so you've got to be looking for a place yekuendesa mwana. Kunenge kuri kure, you need the transport money. Zvikoro zvacho zvinodhura because zvacho zviri, you know, zviri close by the government. They don't have the facilities for our children.
Vabereki vakawanda vapinda musangano uyu vashora zvikuru varairidzi vachiti vanobata vana vakaremara neseri kweruoko, izvo zvinoita kuti vana ava vagare vakasurukirwa nguva dzose. Asi vazunde vatiwo varairidzi havasi kufara nemihoro yavo pamwe nemashandiro avo, izvo vati zvinofanirwa kugadziriswa nemitemo inobata dzidzo.
Motivate the teacher. My problems ese ari kutaurwa aya ano disappear. A teacher will go an extra mile to make sure kuti aita basa rake. Simple. Chimboita imone mawanders anoitika. Recently we had a mwana akanyura pa David Livingstone 2 years ago. Teacher aka blame me because he is a mwana ane mental problem. Teacher is not supposed to leave these kids alone. But teacher achaindi kutoilet here during break time. The fact that there is no assistant to this teacher to take care of these children. Ndopanobva problem.
Zvimwe zviri mbiriri ndezvekuti vana vechikoro vapinde chikoro mahara kubva paearly childhood development kusvika mugrade 7, asi veruzhinji vanoti vana vanofanira kudzidza mahara kusvika paform 4. Sachigaro vekomiti iyi Amai Priscilla Misahera Mushonga vati komiti yavo ichatura zvayakawana apo yakatenderera nenyika, uye hurumende inotarisirwa kutambira zvimwe zvakabva kuvanhu bhiriri risati raitwa mutemo. Gurukota rezvedzidzo yepasi muzvinafundo Paul Mavhima vanotarisirwa kupindura zvakataurwa nevanhu apo bhiri iri richaverengwa kechipiri muparamende nguva pfupi inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vanorarama nekutengesera migwagwa yemukati meguta reHarare pamwe nenhengo dzesangano retajamuka sisijikile vanonzi vabatana mukurwisana nemapurisa ekanzuru pamwe neZimbabwe Republic Police, ayo ari kuvabvisa nechisimba munzvimbo dzavanotengesera. Izvi zvinonzi zvaitikawo kuNorton. Mutauriri wesangano retajamuka sisijikile vamakomborero haruzivishe vanoti vamwe vanotengesera migwagwa inhengo dzesangano ravo dziri kuoneswa nhamo nemapurisa nguva dzose. Vaharuzivishe vanoti kusvika panguva yatanda pamhepo vanga vachiri pamapurisa kuti vaedze kuona kuti vanhu vangani vasungwa muchiitiko ichi, asi vanoti vanga vachiziva nezvemunhu mumwe chete. Mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vati vanga vasati vanzwa zvizere nezvechiitiko ichi sezvo vanga vasiri muguta masikati. asi hurumende kuburikidza nebazi rezvekuburiswa kwemashoko yaburitsa mashoko pa Twitter ichiti kune vechidiki vakawanda vanga vachitema mapurisa zvaita kuti vasungwe. Yativo ine umbo wemavhidhiyo anoratidza vechidiki ava vachitema mapurisa uchashandiswa mudare redzimhosva pakuvaroverera nenyaya. Asi hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita nava haruzivishi pamusoro penyaya iyi.
Mapurisa vauya vakatanga kudzinganisa nekutorera vanoita basa rekutengesa kuti vawane raramo. Vasvika vachivatorera zvinhu zvavo zvavanotengesa zvakaita sezvipfeko, zvidyiwa nezvinwiwa zvavanenge vachitengesa kumafenda. Saka vanhu vazomira vakaona kuti aiwa vanhu vari kutora raramo yedu. So nekuoma kwakaita zvinhu kutiza hako chinhu chekuti unongochitotisawo raramo yako. Saka vana zvinhu vanenge vachitimire tidzirwe raramo yedu. Saka pabva paita bata mupfupi bata murefu kwemaminita anodarika makumi matatu asi mapurisa avazokurirwa zvavo ndopavazodzokera. Asi vazouya vakazobatawo vamwe sezvo kune hwani abatwa vamwe hatisati nyatsonzwisisa nekuti mapurisa patazama kusvikapo kuti tinotaura navo tarambidzwa kuona vanhu vabatwa. Asi kune hwani vatiri kuziva iyo vanonzi vanoititanga ndo vabatwa izvozvo vari muchitokisi.
Tinozwa kuti iyo vanotengesera mugwagwa vanga vakungorwisawo chero munhuwo zvake ari kuzvifambira muguta reHarare zvanga zviine chekuita here nemapurisa izvo?
Chinoneta ndechekuti ivo mapurisa pavauya vachitongorova vachikanda matekas vanga vasingashari kuti ari kutosvora upi neupi. Mbomai vainge vasingatasi kuti kurova upi neupi yanga ingoti vanhu vafari mumastreet. Kune vakawanda vamwe vatorohwa vatokuvara izvozvi asi vari kutya kuti vainde kuchipatara vanonge vachinzoda police report. Uye mapurisa kuuya kwanga vachiti vamwe vanouya vasina kana uniform zvekuti inongo usingatanzwisi kuti imbavha here mapurisa chavo chavo here. Vauya vamwe vanga vasina uniform vamwe vasina zvaidentify. Saka kana pane vanhu vazobatanidzikwawo zvavo tine urombo husingaiti tine urombo uye tinokurudzira kuti hurumende iitire mumwe mushandiro usingaafektiwo zvagwa zvemuzimbabwe zvinenge zvichizviitirawo vachizvifambirawo zvavo. Ngavatsvake mumwe muitiro wavo basa ravo usingaisi ruzhinji rwezimbabwe munjodzi.
Vazhinji vangada kuziva kuti misangano renyu retajamuka sesijikile rapindira papi munyaya yevanotengesera migwagwa iyi?
Tajamuka ndini, tajamuka ndini, tose tiri tajamuka. Munhu wose ari kuchema chema kuti mafuta emotokari akwira nditajamuka. Munhu wose asiri kugutsikana nekuti transport yakwira nditajamuka. Munhu wose ari kuti mitengo muzvitoro yakwira nditajamuka. Munhu wose ari kuti ndikushayiwa mabasa nditajamuka. Munhu wose ari kuti tiri kuda tinotengesa kutwara raramo nditajamuka. Munhu wose ari kuti ari mafodya yake onana kumatobhako auction floors onopuwa mari yemabhondi isingashandi nditajamuka. Munhu wese anoti anoshanda asi opuwa mari yemabhondi asina zvaanotenga haakwanisi kunzwa nake kuchikoro haakwanisi even transport yava kudhura chaiyo haakwanisi kuti angari munhu anoratidzikawo pamberi pemhuri yake achitadza kuvapa chikafu nditajamuka. Saka tajamuka tisi tose tisiri kufara tajamuka vanhu vose vari kutambura muno muzimbabwe.
Vanga vari mutauriri wesangano retajamuka sesijikile vamakomborero haruzivishi vachitaura vari parunhare muHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne9885 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8pm nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na5pm. Musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
tambotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nemuAfrica. Totanga nemuSouth Africa. Bato reAfrican National Congress riri kutungamira mukuverengwa kuri kuitwa mavhoti munyika iyi. Kusvika pari zvino mavhoti averengwa anosvika zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana. Musarudzo yekutanga mutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa vari panyanga. Nyanzvi munyaya dzeutano muDemocratic Republic of Congo dziri kukurudzira kuwedzerwa kweurongwa hwekupa vanhu mushonga unodzivirira kubatwa nechirwere cheEbola. Izvi zviri kukurudzirwa zvichitevera kukwira kweuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi. Ukuwo maute emunyika iyi ari kufamba achichengetedza kumabvazuva kweguta reutembo, uko kwakarwisanwa nemauto nehurumende nevanhu vari kurwisa nyika iyi. Izvo zvakasiya varwisi vasere vafa, mupurisa mumwe chete pamwe nemauto mana vafawo. Pope Francis veRoman Catholic Church vaisa mutemo mutsva nhasi uchabata nyaya dzekumhangarira pamwe nekuferefetwa kwevakuru vakuru muchitendero ichi vanenge vachipomerwa mhosva yekumanikidza vamwe kuita zvepabonde. Izvi zvinotevera kurudziro yanga ichiitwa mukereke iyi yekuti Pope Francis vatore matanho ekugadzirisa dambudziko iri. Mafata ose zviuru mazana mana negumi nezvishanu pamwe nemazana matanhatu nemakumi matanhatu ezviuru zvemasista vanosungirwa kumhangara mhosva dzese dzekumanikidza vanhu kuita zvepabonde uye kuvharidzirwa kwenyaya dzakadai nevakuru vakuru vemuchechi iyi. Nyanzvi munyaya dzezvemutemo nedzematongerwo enyika hadzina kunyatsowirirana panyaya yemutongo wakaturwa nedare repamusoro nezuro wekuti kudomwa kwakaitwa namushakabvu Morgan Tsvangirai, vaNelson Chamisa navaElias Mudzuri sevatevedzeri vavo kwainde kusiri pamutemo. Vamwe vanoti mutongo uyu wakanaka asi wakanonoka kuturwa. Izvo vanoti zvinogona kupa kuti zvinetse kuzadzikisa zvinoda kuitwa zvokuti paitwe extraordinary congress mukati memwedzi mumwe chete. Vamwewo kusanganisira vari kutsigira vachamisa vanoti uyu mutongo wezvematongerwo enyika uye matare afanira kupindira mukusarudzira vatsigiri vemapato vatungamiri. Vachipindura nyaya iyi mubepanhaure Herald, mutauriri wezanu PF vaSimon Kayamoyo varamba kuti zanu PF ine chekuita nemutongo uyu. Asi muzvare Tokozani Kupe vanoti vari kutambira mutongo uyu uye vari kuzotaura nemunyori mukuru webato vaDouglas Monzora kuti vadzoke vatange gadziriro yeCongress. Asi mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti Congress yavo iyo iri kutarisirwa mwedzi uno iri kuenderera mberi. Vatiwo magweta avo ari kuzeya kuti votora gwara ripi mukuzeya nezvenyaya iyi. Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaMaxwell Saungweme. Totanga kunzwa kubva kuna vaSaungweme.
Inini maonero angu ndinoona kuti dare redzimhosva raita yatinoti pachirungu yaconfirm zvataitaura kudhara kuti pakashayika waMorgan Tsvangirai matorerwo akaita masimba navachamisa anga asingatori gwara rebumbiro remutemo reMDCT nguva iyoyo panga pakakanganiswa. Asi tikazoonawo kune zvakawanda zvakaitika atinoti maimportant political developments kubva pakashayika vaTsvangirai kusvika nhasi. Chimwe chakaitika ipapo ndechekuti vachamisa vakwanisa kuunganidza futi bato raara kupara papa kufa vaTsvangirai. Vazhinji vaitoti Tsvangirai achafa nebato rake. Vachamisa vakwanisa kuunganidza zvevanhu vakati atinoti mobilize party again. Vakaenda kusarudzo dzemutungamiri wenyika kwavanotonga vakahwina. Vamwe vanoti vachamisa vakahwina vakabiridzirwa, but zvisingakakavadzani nevanhu ndezvekuti vakawana over 2 million votes. Dzisadzambowandikwa nemamwe maopposition presidential candidates. Izvo razaizvo vachamisa vanoti vane vanhu uyezve vane vanhu vakawanda. Zvadaro wanamai Kupe waifanira kuti tiwa changira itai zve constituents akatevedzwa vanga vatoita congress yavo vakakontesta ma elections ivavo vakadyiwa saka ende pane nguva pazobuda judgment yazobuda nguva yacho iri yatoti pachirungu ya curious tikataridza kuti MDC congress yakuda kutoitwa manje manje pakubuda judgment yakadai yeti pane ma important political developments akatoenda atingati pachirungu judgment ya out of time
vamudzengi ngatiitange nenyaya yekutorwa kwemasimba navachamisa mukati pakatyorwa bumbiro remutemo webatera kana kusarudzwa kwavakaitwa navatsvangirai
dambudziko riripo nderekuti tikatarira bumbiro romutemo weMDC muchaona kuti kune zvanga zvichiitwa atingati maprocesses akamboitwa akawanda wanda akaita kuti panzi pama constitutional amendment nezvimwe zvakadaro daro zvinoita kuti izvozvi kuti vanhu vahwisise kuti bumbiro chairo raishanda pakaenda vachamisa nderipi munogona kutozoona kuti mabumbiro anogona kubudiswa akati wandei saka pana iyoyo tingangoti pane yatingangoti confusion hazvingahwisisiki kuti bumbiro ranga richishanda nderipi uye rakashandiswa nderipi nokuti munogona kutoona kuti nhasi panogona kubudisa mabumbiro amwe anogona kungatsigira zvakaitwa amwe anogona kuyashipokana nezvakaita saka ina handizivi kuti High Court ava vashandisa bumbiro ripi nokuti sokuona kwangu kwava nemabumbiro akati wandei kuMDC
vasaungeme munoona senyaya yemabumbiro aya
ya ndinowirana vamudzengi kuti ndinoona MDC sebato raiwa richida kuva an alternative to ZANU PF risina kupabata zvakanaka kuti panoitwa mabumbiro akawanda wanda ende mabumbiro acho haazonyatsi kutsvikiswa kuti anziri ndo bumbiro riri kushanda asi ni ndinoona sekoti yashandisa bumbiro raariripo nguva iyoyo izvi zvinozotiwo kana ivo vana vachamisa nevamwe kana vachida kuzvapira vanobudisa bumbiro ravanoti ndo raariripo raari right iroro but izvozvo zvatoratidza kuti MDC yacho mabatiro yakaita nyaya yemabumbiro haasi anotaridzwa kune bato rinenge richinzi the movement for democratic change demokrasi inoreva iyo kuita zvido zvevanhu kuita zvinhu zviri pabumbiro remutemo kana mbusitorina bumbiro racho remutemo the basis is in a democracy ejapan
vamudzengi mutemo uyu unoreve chii kubato rinopikisa iri
kubato remdc zvingangoitika kana takatarisana nenhengo dzimwe dziri pasi maordinary members epati vanogona kumbova confused zvonge zvoda manje kuti leadership yevamusoro itore matanho kuti nyaya yeconfusion iyoyo ikliyewe asizve mukatarira muchaona kuti panga pane makakatano anga aripo panyaya dzokuizvodzi zvokutoti zvaturwa nehigh court izvi ndo zvazvichitombotaurwawo nana vamudzuri ndo yanga iri narrative yana vamudzuri kutazvo hatingaiti congress izvozvi congress yedu tofanira kuita muna October vachitoti ivo chatatichifanira kuita icongress inoitwa under mastructures anga aripo pakashayika vatsvangirai saka muchaona kuti zvinogona kuvunza kuti kupokana mukati meMDC
vasaungwe munoona sei remangwana rebate
pachawana kukakatanwa saka maonero angu achaitwa unless iwo vachamisa vakakwanisa kuita rise above vamwe wese vakwanisa kuda kubatanidza bato ravo pachava nekupokana uyezve nekuti vamwe vachaenda vachiti si tinowirirana nezvabuda mumatare edzimhosva vamwe vachiti aiwa isusu tinoenderana tichiteerana vachamisa saa pachava nekupatsurana again yatinoti breaking away yemdc zvakare nenyaya yejudgment yabudai
vamudzengi taurai zvenyu tichipeta chirongwa chedu
mukatarira nyaya iyi muchaona kuti kuzama kuri kuda kuitwa kuti kuve nekunyongana asi kana manyanya kuzvitarira muchaona kuti zvinogona kunge zvanonoka kana kuri kuti istrategy yashandiswa nezanu pf strategy yacho yatinonokei nokuti vachamisa musangano vatoubata sezvambotaura vasaungweme vachamisa kana kava vezanu vakada kuramba vachida kuunza nyonganiso yakadai kuri kuti ndovazviita vari kuzviramba havo kuburikidza nevakamu asi toona kuti vane ruoko imomo hazvichanyanyi kuvabetsera nokuti vachamisa vatova nevanhu vatoendosiwa nemaprovinces ose kuti vave president saka breakaway handioni ichizoitika iri breakaway chaiyo chaiyo inenge iri yomu boardroom kana kuti yomu bepa vanenge vachinzi va break away vacho havana chavanoenda nacho.
Avanga vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunare muHarare. Manzwa okubva kuna vaMaxwell Sangweme vari parunare vari kuTanzania muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei, nhasi tanga tiri kutarisa zvinofungwa nevatsigiri veFacebook page yedu yeVOA Shona pamusoro pemutongo wakatarirwa bato reMBC inotungamirwa navaNelson Chamisa, uyo usiri kucherechedza vachamisa semutungamiri webato iri.
Ndinonzi Usati Shipiranga, ndemuZimbabwe Harare.
Ehe, kwakadiko kwararo?
Tungotambura tirimo.
Ehe, munoona sei mutongo uyu?
Uyo mutongo uyo ndeze kutungana kwembudzi rarakunzwa nokuona izvi, nokuti isusu tiri kuti jaji yakuti iye vachamisa navamudziwa vafanira kunge vakafunda zviri pamutemo. Asi koti imwe chete iyoyo inova High Court yakapa mutongo wekuti kuti zvakaitika zvakaita pamutemo. Nokuti constitution yepati inoti iyo National Council ine mvumo yekuapointa mutungamiri wainoda. Apa pachamisa vachamisa vanga vasisiri acting president, ndozviri kuzivikanwa nemutongi. Vachamisa vanga va president wepati, zvinova zvinhu zvakapinda mubundu wemutemo. Saka hazvaikodzera zvavo zvekuitisa order congress, hazvaikwanisa zvava zvichiitika. Nokuti kuti tichiti order congress ngaichiitwa izvozvi, apo zvino muti mumwe chete negove nguva imwe chete ado kunge chiitwa national congress, hazvina maturo zvati kuona zvati kutaurana nazvo ipapo. Hapana chinhu chaicho chakatingativa nezvaakuziva. Chikushaidza kuti chavakutya pano vachanyita chii. Vava vasiyeka kana vakavadya saka vanogoneteka ne. Saka zvavakatidza kuti vachamisa vakahwina, saka vakutaya nzira dzese kuti vakanganise vaite nyonga-nyonga mubato unopikisa.
Halo, makadii? Ndii Brian, ndiri kukura ndiri kuno kuJohannesburg.
Makadiiko kuJohannesburg? Uko ndiri mune maelections, akamira sei pari zvino?
Maelections vanongochemawo zvanzi tarigiwa.
Imbotibatisai kuti zviri kufamba sei
kunoku. Variko vabato vane maballot box anga asina escort, so nyaya yavarikutema nayo zvakanyanya. So nyaya yavakuti iri kuhaya ichaendera mberi, ndiona kudaro. Iya, hakuna zvavo zveiri hani kana chii, zvavato receiver ndizvozvo.
Bato riri kukunda pari zvino nderipi?
Bato riri kukunda pari zvino ANC. ANC yahwina asi yadhikiza ne 5%. Then DA yaindirizawo namapesendi anokwana 6 asi yatiri panhamba 2. Then kotevera EFF ndo yanga ichisapota neruzhinji, asi ndiyo iri panhamba 3.
Vakachitaura henyu pfungwa dzenyu pane nyaya iri mudandaro iyi.
Chandinoona nechekuti muMDC mavane vapanduki namaribeili. So parizvo ndinoona kuti kupindira kwakuita kweMDC inyaya yekuti, because MDC pachainongo kuti iite mavhoti iyo pachaya, kana isinga kuchinja mutungamiri zvisingapindiri zvanu PF mukati, then votora procedure ivo varivo pachavo. Manje zvanu PF kupindira kwaiita manje zvinokonfuza kuti vari kudei mumwe MDC vaivevezvanu PF.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa pamire vanhukadzi pamutongo wakapiwa nedare repamusoro pagakava reutungamiri muMDC, pamwe nekutarisawo zvinoreva zuva revanhukadzi iro riri kucherechedzwa nemusi wesvondo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anonetsana nevanotengesera migwagwa yemuHarare. Masangano evarayiridzi anopesana maonero avo pabhiri remutemo riri kuda kubvisa kurangwa kwevadzidzi vanenge vakanganisa muzvikoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuunikai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande.
kwizikadi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 9 Nkwekwezi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Nabenziyathatha umntwana wesikolo nxa ngithi ngiyathi ngibona sokuyisiyaluyalu kuyagidinyiswana yi-City Council lamapholisi baxotshanisana lama-vendors kuma-pavement. Nami ngigcine sengibuyela emuva ngoba i-tear gas sebeselibambe yonke indawo vele sokumhlophe.
Kuqhamuka ingxabangxoza eHarare ngemva kokuba amapholisa awe-ZRP emanyene lakamanisipala exotshanise abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare.
Ke into esivumele njengebanga okay isithi akaphume at the same time ukuphuma kwawo sinanzelela ukuthi kulezi zinto i rule of law omele lati sizilungise labo futhi banjani ya
abo manyano wezinkonzo awe Zimbabwe Council of Churches abahlangane edolobheni lakobulawayo lamhlanje lapho abaphumele inkuthazo yokwethulwa kwezijeziso zomnotho ezetheswa eZimbabwe ngamazwe angentshonalanga. I-Commission yezokhetho kwele South Africa ithi sokubotshwe abantu abangaba ngamachumi amabili esabelweni seKwaZulu Natal ngemva kokwetheswa icala lokuvota kabili ekhethweni lwayizolo oluphakathi kokubalwa kwamavoti sikhuluma nje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukuqhamuka ingxabangxoza enzikini yedolobho leHarare lamhlanje lapho amapholisa awe ZRP emanyene lakamanisipala exotshanise abaphila ngokuthengisa ezitaladeni kwagcina kuphoselwa amatshe lentuthu ehitshayo ye-tear gas. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ukuxokozela lokufuthelana phakathi kwabaphila ngokuthengisa lamapholisa lokhu kubika kugcine kubangela ukuthi amapholisa agcine esejikijela umphakathi ngentuthu ephandlayo yama-tear gas okusabalalise abantu bagcwala yonke indawo. Umzali owehlangabeza umntana ke ku-4th Street ubezonde okwamagama esithi kakudingwe ezinye indlela zokukhipha abaphila ngokuthengisa endaweni abangamalanga ababekizo kulokuphosela intuthu ephandlayo ebantwini.
Mina bengisiyathatha umntwana wesikolo nxa ngithi ngiyathi ngibona sokuyisiyaluyalu kuyagidinyiswana yi-City Council lamapholisi baxotshanisana lama-vendors kuma-pavement. Nami ngigcine sengibuyela emuva ngoba i-tear gas sebeselibambe yonke indawo vele sokumhlophe. Kodwa into engiyizibuza yona inye kuphela ukuthi kanti vele yona i-City Council ngiyeke ilungisane lama-vendors ayo ingalimazanga ngisho umuntu ngoba phela khathesi njengoba ukhangele amehlo abuhlungu asevuvukile. Ngabe kade ngihamba lo mntwana khona kangikhulumi ngabe ulimele umbe ngawufile.
Egcizelela kulokhu umongikazi uNkosazana Theresa Nkomo uveze ukudana okukhulu ngokusetshenziswa kwama-tear gas emphakathini.
Indaba ye-tear gas leya imphathi kuhle ngikutshela. Sengize ngiyesaba lokungena etown ngenxa yokuthi uyabo ngakwazi ukuthi i-tear gas yakhona izaqalisa nini ukuthi ukujikwa. I-tear gas ngeyani vele? Kanti umuntu othengisayo ubhaliwe ukuthi lo uyathengisa lo kathengisa. Anila umuntu i-tear gas yona lezo kuyindlela yokusifanisa njengoZulu.
Umnumzana Tobias omunye wabaphila ngokuthengisa ulandise okubehleleyo kusehlakalo esiqale emini.
Awusogijima okuncane lokhu. Amaphoyisa lawo yabo labanye akade bekulabanye kade begqoma informal labanye kade begqoka impahla zabo. So sithesiwa kuni yabo sabuthi into zethu sabe sithima yabo ukuthi khona sibone ukuthi kanti vele okwenzakala. Then bathe bethi bayasixoshanisa sayala. Abanye baqala ukulidobha amatshe yabo athi bengemva kuthi baqala ukudobha amatshe baqala ukujikijela. So lapho sahlangene nakhona abantu. So khonapho yikuhle kwaqala khona vele yonke inyakanyaka yabona.
UNkosazana Theresa uphinde wabalisa udaba lwempilakahle esithi intuthu ephandlayo ilokubulala labo abalezifo eziphathelane lokuphefumula, ngakho ke akumelanga isetshenziswe.
Kambe yangena la njani wena ukuvela usebenza ungunesi ukwazi ukuthi umuntu kakumelanga uphefumule umoya ongcolileyo? Abane asthma abantu bazaphila njani? So uhulumende iyake kwenza ide inama-health implications, lakwazi abantu bazagula.
Umnumzana Tobias ubuye wathi kuyaziswa ubuhlungu ukuthi loba nje imisebenzi ingatholakali, kakwazi ukuthi uhulumende ufuna baphile njani. Ukulwisana phakathi kwabathengisayo lamapholisa sokulesikhathi kusenzakala, njalo amapholisa asebenzisa udlame lentuthu ephandlayo ukuze avimbe abathengisayo ukuthi bangathengisi. Imizamo yokuthi sikhulume lesikhulumeni samapholisa yehlule, kodwa amapholisa esikhulume lawo ale ukutsho amabizo abo aveze ukuba umsebenzi wabo usunzima ngoba abantu bengafuni ukusuka ezitaladeni zedolobho leHarare. Kolunye udaba, isigodlo seMelika namhlanje sibe nemfundiso kuntatheli zindaba ekade ijonge ukuqeda udubo lwendaba zamanga esazakala ngokuthi fake news. Intatheli zindaba ezifunde ngalolu daba ziveze injabulo enkulu zithithi zizazama ngendlela zonke ukwengeza ithemba uZulu alalo kuzo ekwethuleni kwembiko lezindaba ezimqotho. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Commission yezokhetho kwele South Africa ithi sokubotshwe abantu abangaba ngamachumi amabili esabelweni seKwaZulu Natal ngemva kokwetheswa icala lokuvota kabili ekhethweni lwayizolo. Abantu laba babikwa bengabanye abacatshangelwa ukuthi besule i-ink efakwa emunweni njengophawu lokwenqabela ukuvota kanenginengi. UBenedictine Hlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ikomishini yezokhetho ithi ngemva kokukhalaza kwamabandla abencintisa kulolu khetho ngokwesuleka lula kwe-inki ebigcotshwa sebevotile, iqale kuhlula incwadi zilamagama abavote endaweni abangabhalisanga kuzo, okuyikho okwenze kwabotshwa abangamachumi amabili laba. Isiphathamandla salikomishini uMnumzana Simon Mabolo uthi okwamanje likomishini siphakathi kokudinga inkampani ezahlolisisa wonke amaphepha alamagama alabo abavotela endaweni abangabhalisanga kuzo, bese kuhlolwa ukuthi abaphindanga bavota yini kulezo ndawo abebebhalise kuzo.
The commission at the moment can't tell you.
The commission okwamanje yenelisi ukutsho ukuthi bangaki abantu abavote kabili. Leli nani lizatholakala sokusetshenziswa ubungcithi besayensi okuyikho esesiphakathi kwakho okwamanje.
And that's what we are implementing at the moment.
Ngokutsho komthetho obanjwe sephula imithetho yokhetho ulakho ukugwetshwa iminyaka elithumi esejele. Ubugqili lobu sekubangele kwesabela ukuthi impumela yokhetho ezakwethulwa izabe ilokuqibezela. Kodwa kiningi labeZimbabwe lithi kuhle ukuthi ikomishini isiphakathi ukulandelela labo abebeqilibezela. Unobhala jikelele lebandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Nqabuto Mabhena uthi lo banje bekusola kakhulu ukuqilibezela ekhethweni, lokhu akufani lalokhu ababakubone kusenzakala eZimbabwe.
Umahluko oyenzakala phakathi kwe-IEC, Independent Electoral Commission yeSouth Africa, leZimbabwe Electoral Commission, yokuthi ama-political parties umba amabandla angenele ukhetho lapha eSouth Africa balethemba lokuthi i-IEC iyanelisa ukuthi xazulule izinto abazisolayo.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Craigman Mkhwebu.
Iyenzwe ngabantu nje abayizigebengu abathanda ukumosha igama. La i-IEC mayithi khona ikhona babophile kusho ukuthi ikhomba ukuthi beyenza umsebenzi oqondile. BeZimbabwe kusuka kube yinto ehlelwe yi-ZEC kunye ne-government, ngoba i-government yiyo ekontrola i-ZEC. Ngakho ke le nto mpela ihlukile kakhulu kulaseZimbabwe. Lapha ukhetho luhambe kahle, was transparent and clear.
UMnumzana Lebani Nkomazana yena uthi kuyaziwa e-Afrika jikelele ukuthi ikomishini yezokhetho kwele South Africa yenza umsebenzi oncomekayo kakhulu.
Singeke sithi singakuqathanisa le corruption, inkohlakalo enkulu kakhulu esinokuyibona emazweni e-Afrika afana nabo-DRC laboZimbabwe, lapho ukuqilibezelwa khona ikakhulu amaqembu abusayo ukubana behlale embusweni bengaphumi. ngetsane lama commissions okhetho ukubana kube yibo abaphumelelayo.
Ingcithi zezombusazwe zithi uzadingeka licwayisiswe ngokuphangisa loludaba ngoba kungenzeka lwenze impumelelo yokhetho ingamukeleki kwabanye. Kodwa ke ezinye ingcithi zithi le yinto engalungiseka ungaphazamisi impumelelo yokhetho. Kusenjalo kuqhubekela phambili ukubalwa kwamavoti kwela South Africa. Impumela engxenye yamavoti wonke atholakeleyo itshengisa ukuthi ibandla le-African National Congress ANC likhokhela ngesilinganiso esedlula amachumi amahlanu ekhulwini 56.6%, lilandelwa ngele-Democratic Alliance nge-23.4%, kuthi i-Economic Freedom Fighters ibe ngesithathu nge-9.3%. Kukhangelelwe ukuthi impumela yokhetho lonke yethulwe ngomgqibelo. Le Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Good Life Talk lamhla kuhlelo labesifazane sihluzeni bomama siqoxa ngesinqumo somthethwandaba we High Court esithi umnumzana Nelson Tshamisa lo mnumzana Elias Mudzuri kabakhethwanga ngemfanelo ngumuyi uMorgan Tsvangirai ngakho ke konke abakwenzayo kukho ekhethweni emthethweni yaxolisa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukutshengisela ukuqhubekela phambili kwele Sudan kujonge ukuguqula isimo sombusazwe abantu besithi abafuni umbuso webutho bafuna wentando kaZulu. URobert Yagulanyi, umculi waseUganda olilunga njalo ledale lephalamende owaziwa ngegama lokuthi Bobby Wine, uchaya ngenduku phansi esithi uzaqhubeka esebenzisa umculo ukusola umbuso wocuku kamongameli Yoweri Museveni. Isinqumo somthethwandaba we High Court esethulwe emthethwandaba izolo esokuthi umnumzana Nelson Tshamisa kayisuye umkhokheli webandla leMDC ngokusemthethweni sesidale ukufuthelana phakathi kwaleli bandla. Lokhu kubangelwa imbiko kankosazana Thokozani Khuphe okhokhela ibandla leMDCT eyokuthi usethumele umlayezelo onobhala jikelele webandla leMDC umnumzana Douglas Monzora esithi ufuna bekhulumisane ngokuthi siqutshwe njani isinqumo somthethwandaba lesi. Umthethwandaba wathi kumele kwenziwe umhlangano okukhetha inkokheli Congress kungakedluli inyanga eyodwa. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele sikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Swithan Jirodza endawonye lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Mafuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Yabo isilama izenza amaningi asayenzakalayo phambi kwayo osokwenza ukuthi i-timing ye-judgment yesimo esesifuso kathesi wenze i-judgment le ingathi kayimanga kuyo. Okuthi ngayi-judgment eyayenziwa ngesikhathi indaba leyi ifika e-court ngombono wami mbona ingathi yayizaba relevant at that time ngoba really okwakukhona abantu babekhala nge-issue yokuthi kambe i-constitution ye-MCC yona vele iyayisithini ngokuthi ukungena kukamongameli uThamisa ekuphatheni i-MCC at that time. And abantu basebedisekile ukuthi abanye bethi i-constitution i-it abanye bethi i-constitution i-it okwasekungumsebenzi we-court manje njengabantu abafundele umsebenzi wonalo futhi nesiphumele determination eyiye eyayisithi o-right phakathi kwalaba ababephikisana ngokuthatha over kombuso we-MCC ngoba. So at that time yayizasixazululela indaba yethu kuhle ukuthi njonke kuphele kucace ukuthi nguThamisa kumbe nguKhuphe owaye-right yini khona uThamisa vele wayengene ngoku-right yini vice president wethu kuphi ayikhala ngayo.
Ye nanto udaba mnumzana Jirodza, wena ungathini ngalokho vele okwakuvele kuyindikimba yodaba lonalolu eyokuthi umnumzana Jamisa kakhethwa ngakuhle, ungathini wena khona?
Ngiyavumelana lo lomfo wethu lapho ufuzwayo nxa ekhuluma ngendaba ye-timing, ukuthi i-timing yangkhona iyasolisa. Kodwa mina bengifuna ukuthi sibuyele ngemuva sikhangele ukuthi sikhathi ubaba uTsvangirai ebeka umnumzana uChamisa lomnumzana uMzuri ebapromota ebanika izikhundla zokuba ngu-vice president, bakhona abafana ababevele besebenza loDouglas Monzora abahamba emthethwandaba bekhonona besithi no lokho akulunganga. Into eyayenzakala yikuthi indaba yabo yalahlwa i-high court. So kuyamangalisa namhlanje nxa yona i-high court isikhuluma isithi no ukukhethwa kukaChamisa kwababa uChamisa nokukhethwa kwababa uMzuri akuhambisanga ngendlela, ngoba phela kulesikhiwa esithi sona stare decisis et non quitam movere, esho ukuthi indaba esezahlelwa yi-high court kazimelanga ukuthi sinjani yona i-high court iphambuke. So ngibona ngayi lapho vele kube lokuphambanisa.
Ye nanto ke udaba mnumzana Fuzwayo, uthini wena ngalokhu okukhulunywe ngumnumzana Jirodza?
Uthiroza ule point abuya la. I think indaba le icomplicated ekuthini ukuthi ayisaceli kuhle igadini. Futhi on which specific issue abadada kuyo. Abantu sesigijima ngoba kulama-issues amaningi asefikile e-high court. Sesigijima sikhangele amanye ama-issues are not directly related to the judgment ephume kathesi. I-judgment ephume kathesi nge-questiona khona okuyana eyafakwa iy-question yokuthi vele uMzuri loThamisa akabe engene njani. Constitution GMPC, which only constitution ICT for Fawa. A group of the problem with Nasis Yana, Tangela Tino Ning in Lavanis, his corner, Pagat to MPC, a Rakas Mosora, we are together Pagat. Of course, Nasu Kangela who took a Pagat to MPC. She is only Sanga, we are really Sanga Mosora Pagat, Mosora, who he just before. Banana lezenezes from a judgment. Uti Congress and Melan is extraordinary. Elama structures got 2014 and so on. Is no Mozoran preempted before. Also, I would dilute the issue. Hamisa, don't worry about Fagway in the EU. I remember very well Wabalum in the Lama complaints, Lama contributions, Lama criticism, and name to social media, Lavum mainstream media. Abantu bekhuluma ngayo indaba nalokufakwa kwama-vice president kathi vele sebefakwe njani.
Nanto ke udaba mnumzana Jirodza, uChamisa lo Mzuri bangena okungekho emthethweni, kungakuliqiniso yini khona
lokho? Alisilo qinisa, ngoba umthetho ukubeka kwawo ku-MDC basebenzisa umthetho othiwa yi-ratification. Usithi bani ukuthi naku i-National Council ingayenza ilokhu zemisinqumo esingekho ku-constitution, kuyabe kuzamelelwa i-Congress ukuthi ilungise leyo ndaba, angithi. So ngingatsho ukuthi into yayenzwa lapha yikuthi bona laba abahambisa indaba emthethwandaba abasebethuthisa indaba yabo ukuthi kufakwe isinqumo i-Congress ingakabi khona, ngoba phela nxa kule phutha kutho ukuthi i-Congress iyabiza njani izagcwalisa.
Alo-ke ngumnumzana Swithan Jirodza, isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo, ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz. Abomanyano wezinkonzo abeZimbabwe Council of Churches bahlangane edolobheni lakoBulawayo lamhlanje, lapho abaphume lenkuthazo yokwethulwa kwezijeziso zomnotho ezetheswa eleZimbabwe ngamazwe angentshonalanga. uhulumende laye bamkhuthaze ukuba alondoloze ukuthula njalo enze yonke inguquko ukuze imithetho ehambelana lesisekelo sombuso ibe khona. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Inkokheli zamabandla enkonzo ezikumanyano oweZimbabwe Council of Churches bezithe gwaqa edolobheni lakoBulawayo emhlanganweni wokuhlaziya isimo esiselizweni kunye lenhlupho ezibhekane loZulu. Umfundisi uLazarus Khanye obemele abe Evangelical Fellowship of Zimbabwe obesemhlanganweni lo upha imibono yakhe ngezijeziso lezi.
Njengebandla sibona ukuthi kulezinto eziningi ezingahambiyo kuhle, kungaba economy kumbe ukuhlalisana kwabantu konke lokhu, kodwa abantu bafisa kakhulu ukuthi izinto zonke zilungiswe. Sonke sifisa kakhulu ukuthi siphile kuhle, sibe le mali esandleni, abantwana bethu bathole umsebenzi, esikolo kube le mfundo, esibhedlela zethu kube le miti, konke lokhu angithi abantu bafisa lokhu. Njenge-church, yes, siyabakhuthaza abantu ukuthi okay bakwenze konke ngokuthula. Asifisi ukuthi abantu bachayane babulalane kube lo msinto, no, thina asifundisi lokhu angithi. Into enkulu ukuthi kube lokuthula, sikhulumisane, sixolelane, sikhulekelane, siqhube phambili.
Inkokheli zamabandla ziphinde zakhala kakhulu ngesimo esibi sezombusazwe lokumamanzonzo kwezomnotho okuphathwe ngu-Archbishop Alex Thomas.
Into esivumele njengebandla okay sithi akaphume at the same time, ukuphuma kwawo sinanzelela ukuthi kulezinto i-rule of law kumele lathi sizilungise, labo futhi banjani aziphume lezi zinto. It is the same time let us respect ngoba i-rule of law iyadingakala phakathi kwethu.
Umhlangano wamabandla ezokholo uqale izolo koBulawayo eLard City Hall waphela namhlanje. Izolo amabandla la abehlaziya isimo samabandla la ezweni kuthi namhlanje baphatha kabanzi ngesimo sezombusazwe elizweni. Abomanyano weZimbabwe Council of Churches bavumelene njalo ukuba bazaqhubekela phambili bekhulekela isizwe kanye lokudinga ukukhulumisana phakathi kwawo lamabandla ezombusazwe ukuze kube lokuthula ezweni. Umhlangano lo wenziwe phansi kwendikimba ethi The State of the Church for the Sake of the Nation ejonye ukuletha ukuthula ezweni. Umhlangano lo ungenwe ngabe Zimbabwe Head of Christian Denominations, iZimbabwe Council of Churches, iZimbabwe Catholic Bishops Conference, iUnion of Development for Apostolic Churches in Zimbabwe, labe Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Oyisiphathamandla sebandla lezano PF umnumzana Mishek Velapi njalo engumlweli wenkululeko othone ngeviki edluleyo ubikiwe lamhlanje emathuneni eNational Heroes Acre eHarare, lapho umongameli Emmerson Mnangagwa athe umuyi wayengumlweli wenkululeko oyezimisele ukuqeda umbuso wabamhlophe. Umnumzana Velapi obele minyaka engamachumi ayisithiyagalolunye i-82 ubikwa wafunda e-Egypt elungiselela impi yenkululeko njalo waqoqela ilizwe izikhali ezivela kwele Congo. Ongumphathi ntambo ogatsha lwabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube olilunga ledale le-Politburo yebandla lezano PF uthi umuyi wasebenza kakhulu esikhathini sempi njalo uphatheke kumalungiselelo okumbeka lamhlanje. Uthi lanxa engathwalanga umbhobho empini, umuyi wayeyinsika ngoba wenza amalungiselelo njalo wayelokhu ebotshwa nguhulumende wabamhlophe ngeminyaka yabo 1960 waze wakhululwa ilizwe selithole uzibuse. Asizweni ingxoxo eyenziwe ngusithandekile Mhlanga weStudio 7 lomnumzana Chinga Dube.
Kwakuyisikhathi sokulungiselela leso, wabuya kulwa njani ibalithwana le mbhobho yakhona njengokusenza ukuthi yayingekho, wawusuyadinga khona le eCongo ngokuthi ngokuqili izizwe zelemlikithwana impi yayiphongutiwa nje ngokuthi lo mbhobhombe uwutheni nje kumele lungiselele izube lemphopho eminingi labantu abaningi abazakuzwa in fact bathi bona before you attack you must be 3 times stronger than the enemy you are going to attack. Yiba baqali besiziba lapho wathena ngo-1962 e-Egypt uvele ungakabize into zonke lezo ozipha zanda iqaliswa kulungiselelwa khonokho but eqeda khona wabuya-ke waqalisa ukuthi alungise zibe izikhali ayezizuza azichaphise enyathineni zanjwa ngesitimela lapho abuye lazo azothiya ngapha kobulawayo abuyele futhi eze khonokho ebhoda-ke lapho kumele esazi ukuthi kulabantu abangavuma ukuncedisa i-organizer futhi so kuningi kakhulu akwenzayo vela.
Abanye njalo bathi uhulumende uyachiya emuva ukuthi wabotshwa ngemva kokulwela impi yenkululeko esebotshwa nguye uhulumende wabantu abamnyama.
Lokho phela sokungokunye lokho ukukhulume lokho ngoba kwaba lesikhathi sixatshwane so ndawo izakho zayezifake kulokho ithathwa ngendlela yodwa.
Ngomunye wabanye ababangela ukuthi isivumelwano se-Unity Accord sisebenze kuhle
kakhulu wayeveleesephezukwezobhangazwe ingakho-ke wancedisa kakhulu ukuthi kube le-unity between zapho izami ukuthi kube lokuthula ngoba yina wayevelesekubonile konke lokho.
Lo-ke ngumnumzana Chinga Dube olilunga ledale lePolitbiro yebandla leZanu PF ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930-13860 laku 15460 kHz ku shortwave.
Litonga linambia livenda likhalanga ulindebele ingoma emnandi ingoma kazinja ziyamluma isigqibela uhlelo lwethulwa lamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Kuqhamuka ingxabangqoza phakathi kwamapholisa aweZRP lakamanisipala exotshanisa abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, yasidibaneni njalo ngowafast 6 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.